Kwaro irirangirwa nema ambassador, mafoma ambassador ku Zimbabwe vachibva kuAmerica vanga vari vamiririri veAmerica muzvavo. Kwemakore akawanda pamwe chete nevamwe vanhu vanoshanda kuState Department yatingati equivalent yeMinistry of Foreign Affairs. Yemuno maAmerica.
Rinodichi gwaro iri?
Riri kuti ivo vari kunyunyuta nekupiwa kwakaitwa Mnangagwa Award neveekuGlobal Health ekuHarvard vachinzi vave ambassador wezveutano hwevanhu. Vari kunyunyuta vacho vari kuti zvaitwa neHarvard hazviratidze kuti vari kunzwisisa madambudziko ari kusangana nevanhu muZimbabwe kuburikidza nekutonga kwavaMnangagwa. Nyaya yanyanyiswa kumberi ndeyekuti tinoziva isusu kuti pana chiremba akasangana nedambudziko akasvika pakurohwa uye zvaari kurambidzwa kuenda kunomurapwa kuSouth Africa. Saka vari kuti kana ivo maMnangagwa vari very close kurejimu iri kuita zvinhu zvakadaro, vanogonzi ambassador wezveutano sei. Vanhu vachiti ivo zvaitwa neHarvard zvinoratidza kuti Harvard inobvumirana nemabatirwo ari kuitwa vana veZimbabwe navaMnangagwa naMnangagwa.
Pavakapiwa chinzvimbo ichi neHarvard, Harvard yakataurawo here kuti chii chaizvo chakaitwa naMnangagwa munyaya dzezveutano muZimbabwe chakaita kuti vavape chinzvimbo chavakavapa?
Kuti gwaro racho zviri kunzi maMnangagwa vari kurekognizwa nebasa ravanga vachibata panhau dzezvekensa yevakadzi, zvichinzi basa ravanga vachibata ravaita kuti varatidze kuti munhu anokoshesa utano hwevanhukadzi nevana. Ndosaka vapiwa chinzvimbo ichi.
Vanyora gwaro iri, pane zvimwe zvavataura here kukwiridzira chikumbiro chavo chekuti maMnangagwa vatorerwe chinzvimbo chavakanga vapiwa ichi?
Vanyora vanga vachinyanyisa kusimbisa nyaya idzodzo dzemahuman rights, pamwe chete nekuti kana maMnangagwa vakapiwa chigaro ichi zvinoratidza izvo kuti vekumayunivhesitis akakosha pasi rose havana basa mararamiro evanhu vemuZimbabwe.
Iyo Harvard University yati yapindura here gwaro iri?
Kusvika panguva dzino vanga vasati vapindura, kudai vanogona kuzodaira mangwana nokuti zvaitwa kumazuva arodoka ekuno.